Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi weChipiri 18 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndatanga ndichivhara face pandinoti ndosimuka ndovatarisa murume uyo ndinova nevamwe vechindidhonzerana vechindikava vechindibata-bata munhu wese, ende vange vakawanda, ende vanhu vezanupiye, vanhu vandoziva.
Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, rinokurudzira mapurisa muBulawayo kuti vasunge vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vakarova vatori venhau vatatu.
Tirikuti isu paunenge uri nenguva dzahwa ani masikati unongotorawo 5 minutes yekungomira uchingonamatira Zimbabwe. Vanotida havo kuti vasangane nevamwe vanogona kuzviita.
Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze kuti zvinamatire nyika nenguva dza 1 o'clock masikati ega ega kwemazuva makumi mana ari kuuya. Sangano reElite Africa Research rinoti ongororo yaro inoratidza kuti mutungamiri weTCC Vanelson Chamisa vanodiwa nevavhoti vakawanda kupfuura vanoda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe rashora zvikuru kurohwa kwakaitwa vatori venhau vatatu kuBulawayo neZuro. Vatatu ava vanoti mutori wenhau weStudio 7 Anastasia Ndlovu nevamwe vaviri vakazvimirira vanoti Parmenus Tuso naLuyengo Ndlovu vakanga vachitapa nhau pakanga patanga kurwisana pakati pevanhu vanotengesa pamusika wepanze vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vanokurudzira kuti mapurisa asunge vanhu ava nekukurumidza.
Semisa Zimbabwe tinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police atibetserawo kubata nhunzva tunzva idzi uyezve akwanise kudzipa murango achishanda pamwe chete nematare edzimhosva kuitira kuti tisarambe tichiona vashandi venhau vachidai kumbunyikidzwa. Nguva ino yatinoenda kusarudzwa inguva yakatikoshera kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuita basa ravo pasina zvinodai kuvambunyikidza.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo umwe wevakarohwa muzvare Anastasia Ndlovu weStudio 7 kuti tinzwe zvakaitika uye kuti iye wakadini hake.
Zvaitika neZuro ndezvekuti tashedzwa semajournalist because kwaitikira nyaya iyi padhuze nepapress club kanzi vanhu vezanupf vari kurova vanhu uku vari kuvarambidza kutengesa vanofanirwa kuenda kumusangano. Ndobva taenda ndandisiri ndega ndandina Parmenus Tuso naKichuma mwemukomana wekuziyana nonzi Simba naLunyelo Ndlovu tiri 5 ndini ndega ndandiri mukadzi. Patasvika tasvika vanhu vezanupf vafura then we identified murume anga arowa tiri paprocess yekumuinterviewa. Esati apedza kutaura nhoroondo yake tichimubvunza ipapo vabva vasvika murume uyoya ndobva achena ati mama vanhu ava vasvika. So ndobva achisiya vainge vechimhanya vakawanda vakati who are you. I identified myself. Ndobva achidzima vhidhiyo iyoya uri kutora pandaida kuti ndidhirite vabva vanditorera anditorera foni akaivhuta akatanga kudhilita mapictures. Whilisting the process yekudhilita ndamuidentify kuti she's one of the ladies vandinotenga kwaari mavegetables. Katikosei mchindi tori rafoni yangu mchindi roa mchindi lita mapichaz. Dovati, ah, sorry. Apa ndishi roa. Hey. Ndatanga ndishi vara face. Pandino chindo simuka ndo watarisa. Murume uyondi roa newame wechindi doze rana, wechindi kawa, wechindi bata bata mnuweze. Ende wangi waka wanda, ende wanweza nupie, wanu wando ziva.
Makwani saere kumangara kumapurisa paka itikeshu.
Pandava ipapo because pandiri ne paitikira nyai ne mapurisa is just a street away pa central police station. Ndaenda kuno mangara nyaya yangu pakandipa police report number. Then officer in charge ipapo ava ipapo akaenda kusini ene ma plain clothes officers akasvikawo akaona kuti aiwa ndo zvaitika. Ndichibva ipapo ndanyorerwa tsamba ndikaenda ku UPH. Kwandasvika ikoko doctor akandi examina akanyora report akandinyorera kuti ndinotengawo mapirizi. Then ndikanzi ndiende kunoita scan yemusoro.
Makwanisa here kuita izvozvo?
Ndisati ndakwanisa kuita izvozvo because ndandisina mari yekuti ndiite scan iyoyo. Media Institute of Southern Africa tange tatovazivisa kuti ndo zvatasangana nazvo vakabva vatiti tore quotation. Tikatora quotation tovatumira ikoko kuHarare vagadzirise vatumire mari kuti ndiite scan because maziso angu ndo ari kurwadza nemusoro nekwandakaviwa apa around my right kidney side ndopavandikava ndopari ndiri kunzwa kurwadza.
Saka pari zvino maakunzwa sei manje?
Maziso angu ndiwo anorwadza neapa pavandikava because munhu wese anga akutoita zvaanoda but munhu wano anda identify ndiye murume uyu andidzinyisa foni ndiyange ti echindirova nemupama mumeso maziso direct to the eyes kuti ndikawanda pandomusimudza musoro ondirova kuti kwa ende ndaverenga ndirova ka 5.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti masangano anomiririra vatori venhau ndanzwa maambotaurazve Misa Zimbabwe vanobatsirawo nenzira dzipi kana zvinhu zvakadai zvichinge zvaitika kuvatori venhau kudai?
Pasituation yangu zvavandibatsira nezvazvo vandifonera.
Uyo angari mtori wenhau weStudio 7 Anastasia Ndlovu ari parunare kuBulawayo na Evans Zvininga weStudio 7. Panguva iyo zvematongero enyika zvava kukonzera kurwisana nekurovana kwevanhu munyika mberi kwesarudzo huru dzemusi wa23 Nyamavhuvhu, sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nezviri kunze kuti zvinamatire nyika kwemazuva 40 ari kuuya. Sachigaro veZimbabwe Christian Alliance, Reverend Dr. Ray Motsi, vanoti chirongwa ichi chinokumbira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitore maminiti mashanu nenguva dza 1 o'clock masikati zuva roga roga kuti vanamatire Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena pasina kurwisana nekushungurudzwa kwevanhu.
Zimbabwe Christian Alliance iri kuda kuunganidza nokukoka vanhu vemuZimbabwe vari muno nevapanze, vatendi vakasiyana siyana vemuZimbabwe kana yepanze vanokwanisa kunamata kunamatira nyika kubvira kusvikira periyari kwe40 kwemazuva anokwana 40 kuitira kuti tigadzirire sarudzo iri kuuyai tisave nezvowe zvowe pasave anofa pagosarudzwawo vanhu vanotya mutari vanhu vanozokwanisawo kutungamirira nyika yedu yeZimbabwe tichinamatawo zvakare kuti Mwari aropafadze nyika nokuda kwekuti vanhu vanozovhoterwa ivava kana tangozvisarudzira vanhu nokuda kwekutya zvisina Mwari nemukati tinogona kuzvisarudzira mhondi tinozotiuraya mangwani.
Pane nzira yokuita minamato iyi here? Kana ndiri ndega ndinozvifambisa sei, Reverend Motsi?
Tiri panguva yakanaka zvikurusa nokuda kwekuti tiri kuti isu paunenge uri nenguva dzahwani masikati unongotorawo 5 minutes yekungomira uchingonamatira Zimbabwe. Vanoda havo kuti vasangane nevamwe vano gona kuzvita hatida kungoti kungomira kana kungotora chinguva chema minutes 5 kungofungawo Zimbabwe kuna mabatsira zvakanaka nokudzinga mweya yechina mweya yakaipa mweya inoparadza mweya inosveta ropa kuuraya vanhu kana corruption zvingatibatsire zvikurusa toda kuti Mwari vapinde munyika yedu yeZimbabwe tive vanhu vakakomborerwa senyika ine zvose zvinotsvagwa nedzimwe nyika asi kuti tizvishandise nekuti tizvigovera netose tikwani ndonenyaya hwose unotikanganisa dai Mwari vakasaka munhu anongonamata paanenge ari ipapo nekutungamirirwa kwake namwari vane maapo atinosangana nawo tinogona kuisa zvimwe zvatinenge tichiisawo ipapo zvinotungamira munamato iyoyo asi munhu anogona kungonamata hake achingonamatira Zimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Christian Alliance, Reverend Dr. Ray Motsi, vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Sangano rinoita zveongororo reElite Africa Research rinoti ongororo yaichangopedza kuita muZimbabwe inoratidza kuti pari zvino vanhu vanoita zvikamu makumi mana nezvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 47.6% vanoti vachavhotera mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ukuwo vavhoti vanoita zvikamu makumi matatu nezvinomwe nechidimbu kana kuti 37.8% vachiti vachavhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Elite Africa Research iyo ine muzinda wayo muZambia inoti yakaita ongororo iyi mwedzi wapera wachikumi asi nyanzvi mune zvematongero enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pitsai Rwanya vanoti ongororo dzinoitwa nemasangano awa kusanganisa rekaitwavo neAfrobarometer hadziratidzi chokwadi nekuti munyika hamuna utongi hwejekerere izvo zvinokonzera kuti vanhu vasataura chokwadi chavo chose vachitya kurohwa kusungwa kana kunyimwa rubetsero rwechikafu nezvimwe
nyaya dzemapozisi dzine dambudziko rokuti muenvironment inoitwa mapozi munyika dzakafanana naZimbabwe dzino utongi husina jekerere hadzikwanisi kuti hutipe pachokwadi mabudire anoita sarudzo nenyaya yekuti tsvakiridzo dzinenge dzichiitwa muenvironment inokutyisidzirwa enviroment inokudhanyirirwa enviroment isingafambiswi mashoko zvakajeka muenvironment ine vanhu vanokutya nenyaya yenhoroondo yevhiolence inoitwa munguva dzesarudzo nenyaya yekutyisidzirwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachitya kuti vakabuda pachena vamwe vanotya kuzovingwa usiku vamwe vanotya kuzoshaya chikafu vamwe vanotya kuindisirwa vana kuchikoro nenyaya dzemabhima aya anenge achiitwa nehurumende so mapozo munyika dzakafanana nemunana Zimbabwe haana kufanana nemapozo anoitwa kunyika dzakafanana neamerica nyika dzakafanana nebritain dzokuti vanhu vanenge vane vakasungunuka kutaura vakasungunuka kuzviexpressa kuti vanoda zvipi havadi zvipi vachichengetedzwa nemauto vachichengetedzwa nemapurisa saka maongororo dzinoitwa munyika dzedu idzi hadzikwanisi kuti dzitipe chaizvo chaizvo zvakanyanya kubuda mukatarira kana munana 2008 anoitwa nomupoi haasati ambobuda achitaridza kuti hurumende inotonga inodyiwa kana muna 2008 chaiko pakazodyiwa ZANUPF muparamende ari ikadyiwa mupurezidendi rano first round ikadyiwa maruva dzisi kazoese mupoi yanga yatobuda chitopozi inodyiwa
pane rabuda nhasi rinonzi rakaitwa neElite Africa Research asi iyi indoratidzawo kuti vachamisa vari mberi kwavamunangagwa munoona sekuti pane chingaratidza kuti pane chokwadi here mamiriro akaita zvinhu sokuona kwenyu muchifamba muZimbabwe
kana tichifamba muZimbabwe ukaenda indobva kuzakavo jirero ndakandiri kosho ndakapira nezuro ndakatombenda kugwerera ndichindoona unzango ano aidonjewa wanachamisa pachokwadi sokumira kwakaita upfumi hwenyika pachokwadi noutongi hurimo hwokuratidza kuti kutonga kuri kuita vamunangagwa hakusi kuratidza kuti pane musiyano nezvaitwa navamugabe zvimwe zvacho zvatowesi ikonomi yenyika yatowesi saka ukatarira nhoroondo yezimbabwe kana nhoroondo yeopozini kubva muna 2000 kana ikonomi yenyika yakaipa vanhu vachizvanyirirwa opozisheni inopefoma zviri nani inopefoma beta ndoo maenvironment anoita kuti opozisheni yegwini saka environment yatiri pari pachokwadi mukatarira muzvikoro vana havasi kuenda kuzvikoro nokukwira kwakaita mitengo mukatarira muzvipatara vana havasi kuenda kuzvipatara nenyaya yekuti vana chiremba acha havana plus mari acha havana muzvitoro chikafu chine chirimo asi chinodhura mari inotambira vanhu haina zvinoreva aratijeza so zvinonetsa kuti hurumende inenge ichipefoma seizvizvo idzorerwe ihwini saka ongorore inenge ichiratidza kuti opozisheni inohwina ndoyo yechokwadi iyeyo nokuti ndeinoenderana nezviripo
avo vanga vari mukuru wezimbabwe democracy institute dr Pedzisai Ruhanya vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatawo mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe maonero avo
zvokuwira kwava munangagwa zvinongoda vana vemuzimbabwe kuvhota ende ndozvichaitika musi wa 23 august zvimwe zvose izvozvo vanonyora tsamba nyorwa dzavo vakavata mumba hatiteereri nokuti musangano wezanu pf unogara uri muvanhu vatungamiriri vezanu pf kubva kumakanselas akavhoterwa kubva kumachairman epasero kusvika kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogara vari pavanhu zvimwe zvose izvezvi manyautsa mukanwe harahwa kurota ichiyamwa kupedza nguva kuteya nzou neriva musangano wezanu pf ichahwina musi wa 23 august zuva roira manheru marizautsa anenge akuudzikwa vanhu vachiona zvabudiswa nevana vemuzimbabwe kuti vamunangagwa ndo vari kudiwa nenyika yezimbabwe nokuda kwebasa guru ravakabata mu5 years dzavo dzokutanga semutungamiriri wenyika saka hatiri kupedza nguva teyanzou neriva hatiri kupedza nguva tiyera nyoka negavi iyeyo ripo kuina kwavamunangagwa muchangokuona mose izvo zvana nhingi nanangana nanani vanonyora zvetsamba nyorwa dzavo vachitsvaka mari vakavata muzimba vachida kufadzana kufadza mutengi wedoro hatiteereri semusangano wezanu pf ndosaka tichigara tiri muvanhu tiri kushanda navanhu murunyararo murudo tichivataridza gwara ndezvakanakira musangano wavo wezanu pf wavanoziva kwamakore kubva muna 1963 zanu ichifonewa kusvika patava nhasi makore mangani zvibvunze paugere ipapo zoona kuti musangano uri kuendepi
vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti pane kutyira kuti zvikwata zvevarwi kana kuti militia zvakakokwa nebato rezanu pf kubva kumozambique zvichakonzera bongozozo nemhirizhonga pavatsigiri vemapata anopikisa vari kumaruwa panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti kudzikwa kwemutemo wecriminal law codification and reform amendment bill unozivikanwa nerekuti patriot act kuchakanganisa maitirwo esarudzo uye kuchakonzera kuti zvinobuda musarudzo zvisaratidza zvido zvevanhu sangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod rinoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo yezveupfumi yainotevedzera kuti ikwanise kugadzirisa dambudziko rekuwanikwa nekushandiswa kwemari yekunze yave nguva yenyu vateereri zvekuzvitaurira mega zvamunofunga
murise murise pastudio 7 apo aiwa kunotiri vatano ndiri papo pane maticha tingataidi vanhu vanoshanda muhurumende ndonguva yekutoona ivenei ndonguva yekutoona mukaona mari dzenyu dzichinetsa kukwira izvozvi so kumunangaru wa muru kuda kufotera uyu mazowina anozoi kuiza ere mariyo achiramba kuiza izo so aripa kutsvaga mavhoti munofanwa kupona vanhu vanoshanda muhurumende shenjerai kuti inotozowedzera kudzika
pastudio zvenhu pastudio 7 apo nhasi ndati ndikutaurirei kuti vanhu vari muna Munangagwa vese ava kabhineti yamunangagwa yese nevamwe akamupoteredza hakunzisina akaenda kuhonda apo hapazizina zvese zvimadza kutsindira havano kuenda kuhonda apo kunyange mugabe chaiye chaiye haano kubate pfuti vanhu vese vasara vari kutinetsa vari kutishungurudza ndosaka vainewo tsiyo wekuti havatisi kuda kubva nokuti vakabva havana kana chimwe chavachaziva kuti vanhu vezanu nevana ana mujibha vamwe vese ava vari kuita utsinye humwe husingabatsiri nenyaya yekuti vanoti patakabatirira ipopo ndo patakabatirira asi zvaapere kupera kunyange dende vakauraya vanosara ivavo vanoita bhora mberi chete zvanonga ibve
varume ndine mugonzo wandinaoko vanhu vezanu kana pane vanoteereravo studio 7 vanhu vezanu imwe kuda pakamboita umwe wenyu angaita chido chokupindura kubvunzo wangu pamwe tingahwisisa pamwe patisingahwisisi kosei nguva dzose vanhu vezanu pasina kana umwe anombobahwa kuti waita mhosva wapora zvakati nokuti tiri kuva zuva nezuva vanhu vachinzi varohwa vanhu vachinzi vadzingwa mumisha dzavo pamwe tichitoona chero mavhidhiyo avo vachitaura ivo kuti ivo hatidi vanhu vetriplec haisi mhosva here iyo inofanira kusungisa vanhu sei vakagona kubata vanangarivhomu avo nanasikala vangogara mujere vasingatongwi vasingapiwi bheiri sei nguva zhinji ivo vachibuda vachitaura kuti vanhu vetriplec vari kukonzera mhosva vari kukonzera noise vanodiivo kumboti panotaurwa nyaya yekunzi munhu wezanu wakonzera problem vobosvika pagiraundi vobata munhu wacho wosungwa tombowa kuti wasungwa ndewezanu wakakonzera mhirizhonga sei vasingasungwi vanhu vezanu mubvunzo wandinawo kuvanhu vezanu kana pana anokwanisa kundipindurawo maita basa
mangwanani mangwanani aiwa isuwo taura yedu kuti kudhara kupima madrones kuno kakuleta timtimu uri kufundukeji iwe kana une timu rako shanda netimu rako iko andidya nyaya yakuti akainzwa kuti unotora mabhazi town marokesheni vanotora mabhazi vachienda kuraridzako pedzi zvotumira madrone kuti udii uone kuti wakamira sei aiwa tamba makasa ako kwauri koko sitotamba kwedu asi toda kukudza chinowani kuti chinyorwa chanyorwa pamadziro mene mene tekero ofasimu waiswa pamadziro pachikero maiswa pachikero baba mwanaide kuti hamuna kukwana umambo hwenyu wapiwa umwe kufamba zvakanaka ya tatenda ndini zvimuno mushamba
manero akanaka manero akanaka studio 7 toda kumbopo wangu muono wangu kumazimbabwe according nezviri kuitika maprovinsi edu nemazanupf vari kushungurudza vanhu vachirova vanhu but zvinhu zvisiri right ngatingoonesanei kuti tiri vanhu vamwe chete munyika ngatingogare tichiwirirana kwete kugara tichipandukira tega tega maelekion achapfuura tisati yazomusara tichisangana mastreets tichivaonana sei taurayana tadii ngativi tii vanhu vamwe chete tine muono mumwe chete semazimbabwe tione tivhotere shanduko munyika tichinje kwete kugara tine mhondi dzatina dzedzi but zvavanoda tichaita tichapedzerana
dobotora nomukana kumboona mata zvishoma kuti mwari vari kutora kudenga chengetai vachamisa nevanoshanda navo kuti tione kukunda gore rino nyika ione kunakira munhu wese munhu wese ari kuzimbabwe aone kudyira chiguta vana vanoende kuchikora mabasa aone kuwanika tione kubva kuno kwatiri kusouth africa kushandira kunyika kwedu tichiti mwari ropafadzai triplec nevana vese vezimbabwe vazive pekuvhotera tione shanduko tione change zvinoone kunaka paripo izvo vandoshiro kutenga pasporo chairo tiritadza kutenga pasporo ngenyika inonga isangira zvakanaka saka ndokuti Jehovha Mwari wedu kusoro kudenga singetai vana vezimbabwe vaziye pekuvhotera vaziye kuti tikavhotera apa mangwana zvinhu izvi zvinoshanduka ei takatokurawo tatokura kudai zvine zvinoo hatitombozivi chinozo kushanda muzimbabwe saka ndokuti Mwari rikufadzai nyika yedu yezimbabwe vantu vaziye pekuvhotera zitandipiwa hlewayo kubva kuchipenge kwamariya tichitaiwa ndatenda pastudio 7 inhau dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera God bless you.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera rwendo rwavakaita kuChina svondo rapera, gurukota reAmerica rezvemari amai Janet Yellen vave muIndia kechitatu gore rino kunoita musangano nemakurukota ezvemari enyika dzeGroup of 20 pamusoro penyaya dzezveupfumi uye dzekutadza kubhadhara zvikwereti kwenyika zhinji. Amai Yellen vakaudza vatori venhau nezuro kuti nzendo dzavo kuIndia ndedzokuedza kugadzirisa ukama pakati peIndia neAmerica, vachiti kubva muIndia vachananga kuVietnam.
What shall we do?
What shall we do?
Pano jika hama zangu todini kambo kanubwa kumshakapu Oliver Mtukudzi sezvongo yedu yapera topotekesa zvange zviri munaudza nhasi. Sangano remedia Institute of Southern Africa rinokurudzira mapurisa muBulawayo kuti vasunge vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigirire ZANU-PF vakarova vatori venhau vatatu kusanganisira Anastasia Ndlovu westudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nyika nekunze kuti zvinamatire nyika nenguva dza 1 o'clock masikati ezuva rese rese kwemazuva makumi mana ari kuuya. Sangano reElite Africa Research rinoti ongororo yaro inoratidza kuti mutungamiri weTripusi Vanelson Chamisa vanodiwa nevavhoti vakawanda kupfuura vanoda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Independent.